Vachitaura pamusangano uyu sachigarwe komiti yeparamende inoona nezvedzidzo amai Priscilla Misaira Mbwimishonga vati vana vevadzidzisi vanofanirwa kudzidza pachena muzvikoro zvehurumende pamwe nezvemakanzuru senzira yekuti varairidzi avo vati vane mihoro iri pasi pasi vasanyanye kutambudzika. Amai Misaira Mbwimishonga vati vadzidzisi havazi kuwana mari inokodzera, izvo zviri kupa kuti vakundikane kuendesa vana vavo muzvikoro zvavo vanoshuvira.
Asi nyaya hombe ndeyekuti tinoona kuti kumabasa akawanda wanda munhu anenge ari pabasa anonzi abhadhare. Vanhu vekunana zesi vanonzi ngavasabhadhara magetsi. Anditi madhokotera ane zvaanogadziriswawo kana kuri kuti vachinge varwara. Saka tiri kutaurawo kuti maticharawo ngaatariswewo nenzira idzodzo. Kwavo kunyanya kune vana kune maticha, vana vematicha vari kuenda kuzvikoro zvehurumende kana vazodawo kuti vaendese kumaprivate schools munhu anenge akuzvitarisira. Asi kana vari kuenda kuzvikoro zvehurumende hapana munhu, nokuti haticha akahangati iye ari kudzidzisa mwana asi wake mwana haakwanisi kupinda pachikoro ipapo, hazvishandi.
Amai Misaira Mbwimishonga vati dambudziko riripo rinoda muonera pamwe sechuma chemuzukuru kuti nyika ifambire mberi. Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association Vasifiso Ndlovu vatiwo vadzidzisi bandiko rakakosha rinosungirwa kucherechedzwa zvakadzama nguva dzose, asi vati chinonetsa inyaya yekuti zvinhu zvinovimbiswa nehurumende hazvizi kuzadzikiswa, izvo zvinogara zvakarwadza varairidzi vari munyika.
Tiuramba tichisunda kuti isvike painozopedzisira yatambirwa kuti varairidzi ngavasapiwe mukana wokubhadhara school fees, ngavasiyane nenyaya yokubhadhara school fees, vana vavo vadzidze mahara muzvikoro, ndokuti vabatsirikane pama non-monetary benefits ari kutaura.
Mubati wehumwe musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Valadistas Zunde vati vanotarisira kuti hurumende ichateerera zvichemo zvavo yobva yazvigadzirisa zvachose rwendo runo.
Tinoda kuti zvinhu zvokuti vana vevarairidzi vasabhadhara maschool fees nyaya iyi yakataurika kubva kudhara, bati panga pasina yatingati iyo political will kuti vanhu vaite izvi. Chido muhana dzevanhu vari pamusoro pedu kuti zvigadzirike.
Mutauriri paramende vaJacob Mundenda vati vanotarisira kuti zvabuda mumusangano wanhasi zvichazadzikiswa nekukurumidza.
Zvinogamuchirika kuitira kuti maticha edu awane manyukunyuku ekudzidzisa pfungwa dzavo nemoyo wakagara pasi nekuti vari kuchengetwa zvakanaka nehurumende.
Musangano wekomiti iyi uri kupera mangwana uine chinangwa chekutsvagurudza zvinetswa zvinosangana nevashandi vehurumende kunyanya vekubazi redzidzo, avo vari kusangana nezvipingaidzo zvakasiyana-siyana, izvo zviri kupa kuti vamwe vavo varamwe mabasa. Kana komiti iyi yapedza kuita misangano yakadai, inosungirwa kutura zviri pamutemo kuhurumende zvisungo zvainenge yabuda nazvo ichikurudzira kuti zvizadzikiswe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.